zvichifambirana nematauriro atanga tichiita kupesana chaiko chaiko chokwadi chakanaka kupesana nekuti isusu tanga takatarisa kuti zvinhu zvichadzika kumabhizinesi kuti anyatsowanawo simba rekutenga zvinhu aite maproducts agadzirire maproducts local products anogona kutengeka anogona kutengeswa kunze kwenyika atinoti maexport saka izvozvi zvaakuitwa kukwidza mitengo yemagetsi zvichatinetsa isusu semabhizinesi muzimbabwe
asi iwo vezesa vari kuti vakaita izvi ndokuti magetsi asaramba achidzimwa dzimwa
hatina havana kutipa chiimbiso ichocho chokuti kana takwidza mutengo vacharega kudzima hamuno
saka imi semabhizimisi muchaita sei kuti mutaurirane nevezesa nezvezvichemo zvamuinazvo
tataura naminista vedu vamike bhima kuti tinyatsoita position yakanyatsosimba kuna January imomo kuti tione kuti tinoibata sei nyaya yemagetsi tinoziva kuti magetsi ari kunetsa muzambia ari kunetsa musouth africa ari kunetsa asi zvakanaka ndechekuti vanhu vagare pasi vataurirane vawirirane kuti aiwa magetsi tinoabata sososo tisati tasvika kukwira kukwidza magetsi 20 cents is a lot of money, it's very expensive. It means kuti mabhizinesi ari kukwidza by almost 75% in US dollars. Saka, you know, it's going to be a problem. That cost for businesses is going to make a lot of businesses unviable. No damage for it.